Chokwadi ndechekuti hapana asikuona kuti coronavirus yasvika mudhuze nemusha wedu. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzatotora position yekuti zvikoro nemapublic gatherings ngazvimbovharwa. Nepamusana pekuti zvirwere izvi zvikadzimara zvazopinda muvana, especially vana vanenge vari vana vechidiki nekuwanda neuwandu hwavo, tinogona kunge tatozvisikira mutomuziso. Nepamusana pekuti tikatarisa zviri kuitika pasi rino rese, chirwere chikatanga nemamiriro akaita health system yedu, tinogona kuzochema mangwana. Saka tati ngatigare tagadzirisa nyaya iyi zvisati zvasvika mumusha. Nepamusana pekuti chiripo ndechekuti tikaramba tichinyeperana tichiti chirwere ichi ndechevarungu, ndechevanhu vanotidzvanyirira, tisadza kuona kuti chirwere chapedza chabata nesu tese, tichatozoshorwa ramangwana sevanhu vakatadza kurongekana nekugadzirisa musha wavo vachiona mhepo yembambara ichibva kure.
Saka mawana mhinduro here kubva kuna vamatema?
Tsamba yaenda kuhofisi kwavamatema nhasi, saka tomirira kuti pamwe mangwana anosvikira mangwana vachatidaidza. Asi kuona kweduka nyaya iyi inyaya yekuti inofanira kutokurumidza kugadziriswa, notikaramba takadaro ikazongodzi yabata tinochema mangwana. Nekuti nezvivarairidzi vedu vePTUZ vari kumabhodhi, vari kuPlumtree, kuRamakobane, vari kuBate Bridge nevari muzvikoro zviri kuManicaland uku, vese vaa havachakwanisi kudzidzisa nekuti vari kutya. Dai takurumidza kugadzirisa tisati tapinda mudambudziko, norikaa rikwesteni yetime tinokomba nze tagore richiri nyoro, tinosvika kumberi rikagadzirisa zvinhu zvedu nguva iripo.
Asi vamajongwe, mungaona hurumende ichitora matanho here ipo pasati paita munhu atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe?
Kazhinji kazhinji nyaya iyi togona kuidismisa, nekuti takatanga kuona nyika ino ichitobvotsa kuti tine kapasiti yekukwanisa kurwisa korona, tine kapasiti yekudzivirira, tichiziva isu kuti vanhu vanenge vatsva nemoto chaiwo, watinoziva kuti munhu atsva nemoto anoitwa sei. Tiri kuwana vachiwana dambudziko muzvipatara, muchinzi mabhandeji ashayikwa, pashayikwa mishonga yekuti vatonhorerwe kutsva kwavari kuita, kwazoti vana korona vatisitombozva kuti inotsvagwa pai kana kuti inotsvagwa sei. Vakadzi chaivo vari kuda kubereka, vari kushayikwa kuberekera, asi nhumbu dzaane makore dzichitwa. Ko, chirwere chatisingazivi kuti chinoonekwa sei, mathermometa hatitorina. Saka taitikumbira kuti dai vanhu vangonzwisisawo kuti ngatigadzirise problem. Zimbabwe inyika yatingati transit country.
Imiwo sesangano rePTUZ, zviyo zvamuri kuita mudzidziso pamusoro pecoronavirus?
Ndotangira kumahofisi kwedu, taita murau wekuti pese pahofisi pedu panopindwa nevanhu pave nematengi nemvura inenge yakaiswa sanitizer mukati, kuti wese asvika pahofisi pedu anotorawo mvura achigeza maoko asati akwazisa mumwe kana kubata zvinhu zvepahofisi pedu. Tokurudzira varairidzi vese kuzvikoro kuti ngaviite polisi muchikoro pega pega, kuti ngapaiswe gaba, paiswe sipo, paiswe mvura, kana paine masanitizer oiswa panhingiri. Zvinhu zvatiri kuona kuti even kumagovernment buildings hazviko.